kwa ka kuno rumwe rungano rwumwe murume zvino murume iyeye zvino wakanga achikama mapere zvino uya mukadzi uya wongobona mukaka uya uchingobuya achiti kuda mukaka uyo ndowe ngombe izvazi kuti mukaka ndowe ndowa mapere zvino ndokuzomubata mwe musi akati regai nyangire ndibone zvino wobona murume uya unomukebereri azvino.